Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 10 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Makakatwanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati pava engineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu remanyika rendi rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather, avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga Botswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati paengineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa adzika midzi mubato iri. Vaviri ava vachiti vose ndivo vari panyanga. Panguva iyo vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa uko vanonzi vari kurwara zvikuru. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Makakatanwa pakati pavamudzuri navachamisa asvika pakaipa zvichitevera kushayikwa kwechokwadi chekuti vatsvangirai mbune vari kuti chii panyaya iyi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vatsvangirai vasati vasimuka kuenda kuSouth Africa vakadoma vamudzuri kuti vafanobata matomu panguva iyo vanenge vachirapwa kuSouth Africa. Vatsvangirai vakativo vachamisa ndivo vachange vachimirira bato muMDC Alliance. Asi nemusi wechitatu mutauri wavatsvangirai Luke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai vainge vadoma vachamisa kuti vachibata zvinzvimbo zvese zviri zviviri sezvo vamudzuri vainge vari muSouth Africa. Asi vamudzuri vanoti vakashamiswa zvikuru nemashoko avatamborinyoka ayo vanoti hasi echokwadi. Vamudzuri vanotiwo vatsvangirai pachavo vakarwadziwa nezvakaitwa navatamborinyoka vakabva vavashedza kuJohannesburg kuti vazotsanangura kuti zvainge zviri kufamba sei mubato.
Ndakasvika ndichitorerwa hospital ndasi andambosvika because ndandambokumira vachavaona but ndasingakwanisi kuinda because hapana matauriro aunoita kana hama dzavo dzisina kuvapa chifoni vavanogara navo vachivarapisa. Saka ndovakazotumwa kunzi vanodani. Ndasvikako ndakasvika usiku vakati ndakakumirira ndobva ndapinda ndikataura navo vakati zvii zvakangomboitika ndikavaexplainera zvikanzi aiwa ndakati uact maakutikanganisa muchipatara. Ndokubva ndati zvinonetsa handisi kuzivawo zvasara zvichiitika zvikanzayo ende handidi kutaura zvakawanda enda unobatanidza vanhu mugadzire election toda kuti tiwin election.
Vamudzuri vanoti vanhu vese vanoti vari kutaura navatsvangirai vari kunyepa uye ivo vari kuteerera zvinotaurwa navatsvangirai chete zvekuti ndivo vakafanobata chigaro chavo mubato kudzamara vadzoka kumusha.
Unoziva kana uchiseenza nevamwe unenge uda kuti museenzi muchibatana asi zviri kwamuri unoverengi kuti unonyepa ndiani anotaura manyepo ndiani. Manyepo andatotaura kuti ndaudzwa namukuru kuti hapana wakambotaura naye saka handichatauri zvivavo kuti vanotaura kuti kudii because chokwadi ndechokuti muridzi wataura kuti handina wandakambotaura naye ende handisi kutaura nomunhu nokuti muri kundikanganisa ndikai ndigare ndipopora.
Vachamisa vanotiwo nhengo dzebato dzinofanira kubatana nekushanda pamwe apo dziri kugadzirira sarudzo.
Musangano uno toda kubatana, musangano uno toda kunzisana, musangano uno toda rudo, musangano uno toda kutivani wawe nekutirela murairo, nekutirela mtemo. Atiko nukushanisa demo pa trukuenda nukutitoda kutivani wanzise mtemo. Asimu mtemo kasatirelo, demo lijaso sumu kazwaro, manje manje. Asa atidi kuti tinge tichisa iso sukumberi, wano nga wabatani, wano wafame, domu wea watuda kutuchetwe. Wasiru kunzisisa, wawo zizi swa kutuwafuru wenjere, njere zao wanzisise. Wasiru kuona, masiso tuwa batila kutuma ayatsova, asina utare aone zvakakwana vasinganzwi toraita kuti vanzwisise.
Vachamisa vanoti vakatokoka misangano yemapazi akasiyana siyana ebato kuti abatsire mukugadzirisa dambudziko rapinda mubato.
Ndatoshedzera pari zvino kuti ngakuve nemusangano weGuardian Council rinova boka redu revabvezera vanova zvitende zveruzivo zvisipiti zveuchenjeri mubato. Nekuti muconstitution varimo ndo vanopota vachiti vanopa mazano kubato. Ndakoka kuti boka iri rigare vhiki inouya. Takokazve kuti paviki inouya kuchaitwa maorgans akasiyana siyana. Mapazi emusangano anenge achisangana kuti tinge tichizeya nyaya idzi nokuti kuturika denga kubatsirana. Zvanza zvinogezana.
Asi vamudzuri vanotiwo vakamirira gwara rinobva kumutungamiriri webato vatsvangirai.
Ndiri president vaifanira kutoripota kuti ndoda kupeta zvakati. Zvinokana vachimanya havo handizivi ende ndirikumbonzwa kuti vanonzi vaendoswa. Handizivi vanoendoswa chii because hapana vacant position. Saka zvese zviri kuitika izvi handizivi zvinobva kupi. Chatati chida isusu semusangano ndechekuti kana vatsvangirai vazotaura. Kuti handisiri candidate kana kuti chiitai zvakati ndopa tichaita process yokuita chi national executive toenda national council toita congress asi kana vasati vati ndabva tinenge tichirwisana neiripo.
Panyaya yekuti pane vamwe vechidiki vari kuronga kuvarambidza kupinda pamuzinda webato iri weHarvest House vamudzuri vaseka zvavo vakati ndipo pavachaitira misangano yese yebato nekuti nhengo chaidzo dzeMDC hadziiti zvemirijonga.
Ava vanoti vanozviti vanoda kuti hamuchasviki handizivi kuti zvabva kupi ndokunonzi mamhepo ende mhepo yacho kwairi kubva tokuziva ndozvandataura kuti ukazoda kufamba nomunyu pose pose unogona kushaya nyama yacho.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kuda kudomwa nemazita sezvo dzisingadi kuonekwa sedziri kutora mativi dzinoti pasvika nyaya iyi pava kuda kuti bato rigare pasi rogadzirisa nyaya iyi uye zvakaitwa navatsvangirai vasati vabuda munyika zvive izvo zvinofanirwa kutevedzwa kudzamara kanzuro yepamusoro-soro yebato yagadzirisa gakava iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri munyaya yeMDC, vari kuronga musangano weMDC Alliance kumasvingo vanoti musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weMDCT mudunhu remasvingo vaJames Gumbi vanoti vanotarisira kuti vanhu vachauya neuwandu hwavo muMamutse Stadium sezvo vakaita gadziriro dzakakwana.
Dziri kufamba zvakanaka, tiri kutarisira mavhu nemarara kuMamutse. Richatoita doko, richaita kutsemukira chaiko chaiko. Tange tichiita door to door, tichikanda maflyers okuti vanhu vanosara imba neimba, ward by ward, kubvira nezuro tichiita matimu akasiyana siyana achifamba mudzimba.
Vagombi vanoti kunetsana kuri kuitika mubato ravo hakunei nenyaya yeMDC Alliance, nekudaro vanotarisira vanhu vakawanda kuti vachauya kumusangano uyu. Mutevedzeri wemurongo wemisangano muMDCT vaAmos Baya vanoti zviri kuitika mubato ravo hazvikanganise vanhu kuenda kumisangano yeMDC Alliance kanawo mimwe misangano inoitwa nebato ravo.
Handioni zvikanganisa kuuya kwevanhu mangwana. Chandingangotaura nemashoko avahureketa Gandri Marange ndezvekuti vakuru vanoti mvura bvunge dzeke ndiyo gadzana. Mangwana achange ari makuwerere muno masvingo kumamutse Stadium, munhu wese achange aripo, utungamiri wese hwemusangano huchange huripo.
Musangano weMDC Alliance ndewekutsvaga rutsigiro musadzo dzichaitwa gore rino. Vanotungamirira mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Sachigaro weMDC inotungamirwa navancuve amai Margaret Shumba vanoti vachavimbisa vanhu kuti mubatanidzwa uchakunda sarudzo gore rino.
Ini nam 100% sure kuti vanhu vachawanda vose nemhaka yekuti takagadzira kubva last week iyo tari tichingokanda maflyers tichitongofamba tichitoudza verbal kuti vanhu kunotova nemusangano. Saka am 100% sure kuti stadium ichazara, Mamutse ichazara kusvika kwatara chai. Vanhu vari tatsigira zvikurusa kana tikaramba tichingoshanda zvakadai so hand to hand. ndofunga vanhu vachatsigira zvakanyanyisa nemakuti vanhu vachato hurumende yamunangagwa.
Musangano uyu unotevera mimwe musangano yakaitwa kuHarare, Chitungwiza pamwe chete nemutare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenda kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaEan Khama kumisangano ichapindwa nenyika mbiri idzi. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Botswana inoti yakakoka vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende kumisangano ichaitirwa muGaborone kwemazuva maviri. Misangano ichapindwa navaMnangagwa ichatanga nemuvhuro uye iine chinangwa chekutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hweBotswana neZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongero enyika. Mutauriri wavakama vaJeff Ramsey vanoti ichokwadi kuti Botswana yakakoka Zimbabwe kumisangano iyi. Vatiwo mamwe makurukota emuZimbabwe atove muBotswana kutaura izvozvi. VaRamsey vatiwo pane nyanzvi munyaya dzakasiyana-siyana dzatovewo muBotswana idzo dziri kupinda mumisangano iri kuitwa pamberi pemisangano mikuru ichaitwa nemuvhuro nechipiri. VaRamsey vati Zimbabwe neBotswana dzange dziine ukama husina kunyatsoti tsvikiti sezvo dzimwe nguva nyika mbiri idzi dzaipokana zviri pachena. Botswana inoti yaona zvakakosha kuti iumbe ukama hwayo neZimbabwe sezvo munyika iyi mava nemutungamiriri mutsva kunyange yazvobata riri kutonga richiri rimwe chetero raitonga pasi pavaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti misangano iri kuitwa pakati peZimbabwe neBotswana yakanaka chose sezvo panga pasina ukama hwakanaka pakati pavaMugabe navaKama.
Sokuzova kwenyu Botswana inyika yanga ichidzidzana navatsvangirai neMDC zvakanyanya. 2008 pakatsvinzidza zvinhu vatsvangirai vakambopotera vakagara kuBotswana. Mutungamiri wekusadhiki anga achitaura zviri pachena kuti haaichafarira zvakazviitika muZimbabwe nguva yavaMugabe ndivo vasherese Khama. Saka naizvozvo Botswana ine kosha kwayo kunosiyana nedzimwe nyika kana dzemunharaunda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kutarisira zvichabuda kumisangano iyi sezvo Zimbabwe iri mubishi rekuedza kusimudzira upfumi hwayo kuitira kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, African Development Bank nemamwe. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vasimuka muSouth Korea nhasi vachiti America nemadzisawira ayo dzakazvipira kuparadza uronga hweNorth Korea hwenuclear. Vatiwo vafara zvikuru nehurukuro dzekudyidzana pakati penyika yavo neSouth Korea. Yasvika nguva yekuti tinzwe chironga chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa naMarvelous Muhlanganyahuye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemadzimai maviri vari kuita ivo mabasa akasiyana-siyana ekubatsira madzimai uye nevanasikana nevanakomana vechidiki munyika mumabasa akasiyana-siyana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndianani uyezve vari kuita nezvei.
zvatarangu ndinonzi Linda Tsungirirai Masarira. Ndiri mutungamiriri weZimbabwe Women in Politics Alliance. Basa reZimbabwe Women in Politics Alliance tirikukurudzira vanhudzimai, vasikana vechidiki nemadzimai ati kurei kuti ngatimanyei titore zvigaro izvi, kungava kukanzuru, kungava kuparamendi, kuti gadzirise matambudziko anotinetsa, kungava kuzvipatara kwati kutadza kusununguka vana vedu zvakanaka, ingava dambudziko rekushayikwa kwemvura kwati kuswera tichifamba makiromita mazhinji tinotsvaga mvura kumabhoro, zvese izvi zvinokwanisa kugadzirika kana tava nechivimbi, tava nechivimbi chekuti tiri vanhuwo uye tine kodzero yekuwanikwa muzvigaro zvekumatongerwo enyika ino.
Tombotarisa gore irori ra 2018 zvii zvamakatarisa semadzimai?
Zvatakatarisira semadzimai ndezvekuti madzimai vakazvimirira maindependent candidate sesu, ngatiendei mvura mberi, ngatibatsiranei, ngatisimudziranei pachedu. Madzimai vari mumapato batanai, murwire nzvimbo yenyu 50% quota, tirwire kodzero rekukumbira remutemo Section 56 yegender equality kuti tofanwa tine 50-50. Kana kuri kuparamendi vasarudzo riri kutevera, ngatiwaneiwo zvigaro zvedu 110. Kana kuri kukanzuru, ngatiwaneiwo half ye-1010 chakutemapo yemakanzela. Tiwanikwe tirimo munoitwa madecisions ekuti tigadzirise nyika yedu. Hatingasiye madecisions achiitwa nevarume isu tiripo. Tiri isu tinotakura mutoro wematambudziko ekukanganisika kunenge kwaitwa madecisions anoitwa nevanhu.
Charity Mandishona, National Chairperson weMadzimai Women's Assembly kuorganization onzi CHIA, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, and ndinonyanya kubatsira madzimai nevana special tichitarisa nyaya yemabasa emaoko and also ma school dropouts kuti what is it zvavanga kwanisa kuita kuti vararame varege kuva dependent on someone, vave independent. And we have a program yatiri kurana yatoti Decisions for Life, and that program tiri kutora both vana vasikana nevakomana kuti vese vanoafektwa, vana vasikana nevakomana, kuita kuti vave neconfidence in themselves, vakwanise kuzviriritira. Kuti also tinovadzidzisa kuti tiri kutikatengesa madomasi, it's a business. Irege kuva business for survival, but ive business for a sustainable business, kuti anokwanisa kuita upenyu hwake asingaiti lean on others.
Toti muna 2018 zvii zvamungataurei zvingatarisirwe muzvirongwa zvamuri kuita izvozvi?
Tiri kuda kutotanga nekuita reach out kumagrassroots, nokuti kune vanawo vari kupedza zvikoro, vamwe vakungoita zvedrug abuse. Saka ndozvatinoda kutanga nazvo, kuti vadzidzise kuti zvemadrugs hazvina upenyu, asi upenyu ndewokuti tsvaga something to do chinokubatsira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tibva tachipinda zvakare nechimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopiwa naJonga Kandemiri. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana navatakawira mupakati vanove mugari wekuchipinge South mudunhu rechisumbanje kumanikaland. Vamupakati mumwe wevagari vanorwira kuti nzvimbo yavo inge ichibudirira kuburikidza nekuita mabasa akasiyana-siyana ebudiriro. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vamupakati.
Maita basa, baba Jonga.
Vamupakati, mungatanga nekutiudza nezvamunoita munyaya dzebudiriro mudunhu menyu? Tanzwa kuti muri mumwe wevatungamiri vanoshuvira kuti nzvimbo inge ichisimukira.
Ini ndinowanikwa mumakomiti akasiyana-siyana ebudiriro remundaraunda. Ndinoshanda nemasabhuku ndinoshanda nevakuru vemachechi, ndinoshandawo nemasangano emadzimai akawanda wanda kuti tinge tichiita zvebudiriro. Ndakazvimirira ndoga.
Chii chinoita kuti muwane simba rekushanda nemakomiti akawanda sezvamataura izviwa mupakati?
Ini ndakabarirwa muno muntaraunda yeChipinge. Ndikakurira muno, ndikadzidza muno. Chinonyanya kundipa simba ndechekuti dunhu redu ranga rakanyanya kusaririra. Panguva yose kubva nguva yandazvarwa weini kusvika nhasi uno, hurumende haina kunyanya kuisawo ziso rakakura kudunhu rekuChipinge. Saka zvinhu zvizhinji zvedevelopment kuChipinge zvanga zvakatisarirei. Saka izvi zvinondipa simba rekuti ndinofanira kushandawo nesimba semugari wedunhu iri kuti ndisimudzire dunhu rekwandinobva rionekwewo nevamwe vanobva kwakasiyana siyana sedunhu rinoyevedza.
Ndezvipi zvikuru zvamungati maita kusvika pari nhasi munyaya dzebudiriro zvinoonekwa?
Zvandingati zvinoonekwa ndezvekuti pari zvino takwanisa kukurudzira vechidiki nevamwe vakura vatingati vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Takavakurudzira kuti vaende kuchikoro even vava nemhuri dzavo kuti vakwanise kuvawo neruzivo runoita kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo uyewo vechidikiwo vazokwanisa kuva neremangwana vakanaka. Saka kune zvedzidzo ndinoita basa rekutaura nevechidiki vanosanganikwa navo ndichitaura navo zvakanakira dzidzo, uyewo kune vechikuru tinotaurawo navo ndichiendawo kune madzisabhuku ndichiti kuridzirai vanhu vaende kuchikoro vandodzidza chero vane mhuri. Hurumende pari zvino yakamboisa urongwa hwekuti vane mhuri vaya vangewo vainewo atingati makilasi avanokwanisa kudzidza.
Asi vanhu vari kuzvitambira sei izvi vamupakati? Nokuti tinoona kuti vanenge vane mhuri ava anenge akutarisa kuti nhasi ndine dzoro remombe, ndoda kupinda mumunda, ndine musangano kwasabhuku, ndine zvakati.
Mamiriro akaita nyika yedu pari zvino kana kuti pasi rese vajonga rinoita kuti vanhu vave nekuda kudzidza uye kushuvira kuti dai ndakadzidza, nekuti sezvo muchiziva kuZimbabwe pari zvino tine dambudziko remari chaiyo. Mari zhinji dzava kuitwa zvemufoni zviya kana mumakadhi. Saka vabereki vazhinji vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Izvi zvinovanetsa kushandisa, asi pavanoenda kuchikoro chevakuru ichi vava kukwanisawo kudzidza kuti vanoshandisa sei zvinhu zvakadai. Zvinoderedza tsaona yekubirwa mari dzavo pavanenge vachida kutenga zvunhu kana kutumidzira mari. Kune vechidiki vava kuonawo zvakare kuti nyika yedu pari zvino kunyange kusina mabasa vanoda kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunana South Africa tive kuChipinge kuno vanomhanyira kuSouth Africa vakomana. Saka vanoona kuti chikoro chakakosha kuti vakwanise kundodzidza vava ikoko kuverenga mugwagwa, kuverenga panodiwa vanhu mabasa nezvakasiyana siyana. Saka vechidiki vari kuzviona nekuti pamakore atipfuura apa taiwanana netsaona dzakawanda dzevanhu vainzi vatsikwa kuSouth Africa vatouya avigwa, umwezve watsikwa wauya avigwa. Tikaona kuti vava dambudziko rekuti mumwe anenge afambira pasingafambiri nokutotadza kuziva. Saka izvezvi vechidiki vari kuzvikoshesa zvedzidzo izvi zvakanyanya baba.
Aiwa, maita basa vamupakati kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Maita basa baba Jonga, muve nezuva rakanaka.
Manga makateerera kuna vatakawira mupakati vanove mugari wedunhu rechisumbanje kuChipinge South kumanikaland muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, tosangana zvakare svondo rinoya muchirongwa chako. Tochienda kumanikaland. Nyaradzo yavaRoy Bennett nemudzimai wavo Heather yaitwa nhasi kuchimanimani pedyo nepurazi ravo reCharleswood, iro rakatorwa nehurumende yemakore akati apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vaungana kuchimanimani vachirangarira vaRoy Bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica gore rapera. Vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwaBennett. Amai Peggy Sauti vati mhuri yekwaBennett yaive nerudo zvikuru.
Waiwa ari munhu angaine rudo zvakanyanya. mugugarisana kwataiita isu tinobva kwamutare asi waitibata sewanhu wekuti chese chataoneka tasangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira uye angari munhu angaine rudo kuti nyika yedu yezimbabwe idzokere panzvimbo tinotova Roy Bennett zororai murugare mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi rataoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya maprogiramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamangaminaro zororai murugare
amai Yvonne Stole vatiwo vaBennett vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo.
He was a white man, although they were a white couple. Wakazviitawo semunhu mutema achitoti ndinoera soko murewa. People could laugh. Ah, how can a white man unitote me kuti ndoera soko murewa? We always remember him. We always remember him. He was just good. Munhu wanga ane munhu pamoyo.
Amai Wendy Makaya avo vakadzidza pachikoro cheChausud Primary School vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwava Bennett.
Mari yechikoro yanga iri shoma. I can still remember because that was 1999. Mabhuku taipiwa kuchikoro, even mabhilo taipiwa. Vaitongoenda nereview yapera kutupiwe another new pen. Every year vana vaiendeswa kutrip Harare for a week. So zvanga zviri nani, life was easy. Even kumaruzevha ari padhuza ana Birira, ana Mhakwe, ana Chimani Mani, ana Barad, vanhu vaiita kurwa nemarori akasiya avakisa bridge. Achifamba maruzevha vanhu achihoreswa, hapana zvatingaita asi atarasikirwa zvisingaiti. People of Chimani Mani.
Mwanasikana waishe Mutambara muzvare Vena Musukutwa vatiwo vaBennett vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nhau kubva kunhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa.
Panguva yavo
Bennett vakatibatsira nezvimawairesi zvekuti tinzwe news paVOA Shona, kunyangwe paVOA Ndevele. Ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu. Nekuti pamwe magetsi kunenge kusina, mari dzemabattery tenge tisina. Saka taizokwanisa kunzwa pamaradios iwavo nekuti haanidhi mabattery, haanidhi magetsi.
Vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaENK vaArnold Tsunga nevamwe vakuru vakuru mudunhu reManicaland. Vaviri ava vasiya vana vaviri, mukomana Charles nemusikana Casey uye muzukuru Roy Jr. Ndakamirira Studio 7 kuChimani Mani, ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nao mashoko anokosha tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT pakati paengineer Elias Mudzuri navaNelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu reManicaland rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vonanga kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi va Ian Khama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Musakangano kunge minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Kuizika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Hlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingqabanqoza ephakathi kwebandla le MDCT qhubekela phambili kudoliselwana amandla phakathi kwabasekeli bakaTswangirai ababili, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mdzuri. Ucwaningo luveza ukuba uZulu ufuna ukhetho lukamongameli lolwamalunga edale ePhalamende lwehlukanise lolwabo kansila ngoba kugcina kungasahlolisiswa abakhethwayo kumakhansila. Kukhunjulwa owayeyisiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Roy Bennett. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingqabanqoza ephakathi kwebandla le-MDCT iqhubekele phambili lamhlanje kulokhu kudonselwana amandla phakathi kwabasekeli bakamnumzana Tswangirai ababili, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mdzuri. Umdzuri uthi ukhulumisane lomkhokheli webandla umnumzana Morgan Tswangirai owelatshwa esibhedlela se-South Africa ogcizelele ukuthi nguye olokhu engumkhokheli. Kesizwe amazwi akhe.
Ndakasvika ndichitorerwa hospital ndasi ndambosvika because ndandambokumbira ndichivaona but ndasina kwanisi kuinda because hapana matauriro aunoita kana hama dzavo dzisina kuvapa chifoni vaanogara navo vachivarapisa saka ndo vakazotumwa kunzi vanidani. Ndasvikako ndakasvika usiku vakati ndakakumirira ndobvandapinda ndikataura navo vakati zvii zvakakumboitika ndikavaexplainera zvikanzi aiwa ndakati uact vaakutikanganisa muchipatara ndokubva ndati zvinonetsa handisi kuzivawo zvasara zvichiitika zvikanzayo ende handidi kutaura zvakawanda enda unobatanidza vanhu mugadzirire election toda kuti tiwine election.
Lawo ke ngamazwi womunye womkhokheli webandla le womsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mdzuri. Kodwa ngakwelinye icele umnumzana Nelson Chamisa othiwa wakhethwa ngumnumzana Tswangirai esesibhedlela uthi ukuthi akhokhelele libandla laye uthi nguye umholi webandla leli kesizwe yena ekhuluma.
Musangano unotoda kubatana, musangano unotoda kunzwisisana, musangano unotoda rudo, musangano unotoda kuti vanhu vave nekuteerera murayiro nekuteerera mutemo. Hatigoni kushandisa demo patiri kuenda nokuti toda kuti vanhu vanzwisise mutemo. Asi mutemo ukasateererwa demo richazosimuka zvaro manje manje. Asi hatidi kuti tinge tichiisa izvozvo kumberi, vanhu ngavabatane, vanhu vafambe. Ndo mweya watiroda kuti utsvetwe. Vasiri kunzwisisa vadzidziswa kuti vavhurwe njere dzavo vanzwisise. Vasiri kuona maziso tovabatsira kuti maanyatsova asina asina utare aone zvakakwana vasinganzwi tovaita kuti vanzwisise.
Lao ke ngamazwi omunye wabasekeli bebandla le MTCT umnumzana Nelson Chamisa. Omunye umzali olomntwana obhale umhloliso wesilungu kuzifundo ze O level ele English paper 2 osekuthiwa babhale kutsha lomhloliso ngemva kokufakazi bokuthi zikhona izifundi ezenelisa ukubona lomhloliso phambilini kwawo usemangalele uhulumende emthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuphindiswa umhloliso lo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Victor Mkomeka ulengani yakhe esimele iphinde lomhloliso. Ufuna lolu daba lungene emthethandaba ngokuphazima kweso ngoba umntwana wakhe kumele aphinde umhloliso kuviki ezayo. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Poma Vima wazise ukuthathwa kwalelinyathelo nguhulumende kuyona le iviki wathi abantwana ababhala isikhiwo ngomnyaka ophelileyo kufuze babuyele lapho ababhalela khona bayephinda lomhloliso ngeviki ezayo mhlaka 15 Nhlolanja. Okudanise abazali kakhulu ukuthi sokusele amaviki amalutshwane ukuthi izikolo zilungisele ukuthi iterm ye-elevu iqalise. Umnomzana Thembelani Ncube uthi ukuhlupha ukuthi sekufunakala imali eningi kakhulu ikakhulu kulabo abalabantwana akade befunda emabhodingi.
Lokho kuyenzwe izimseki sokukhathaza thina njengabazali ngoba sokufuze sibhadale laba ade bengamabhoda. Siyayithatha ngabi leyo mali yokuthi sibabisele ukuthi bebhala leyo English yangikhona abalethwa abafunde siyiphinde. Akuyenzi lokho.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Leopold Munende ophinde wathi okwenze izimseki kutshengisela ukuthi ziningi izinto ezingenzakalayo kungenxa yezimseki ebona ngala maphepha okungaziwa nguZulu.
Lokho kuhle kutshengisela ukuthi ziningi izinto ezenzakala ezimseki esingazaziyo. Why sebekhethe ukuphindisa abantwana kulo mnyaka? Kulokuthi ngabahle babaphindisa last year besanda ukuqeda ukubhala. Ngoba imali eseziphuma kithi manje ezikhwameni zethu. Sokuzimali ade singazibhajethelanga konke lokhu, besizibhajethele ezinye izinto.
Omunye umzali umnumzana Mduduzi Donga uthi izimseki bekungaba ngcono ngabe iyehlise imiqomelo yabantwana lokuphindisa bonke njengoba lokhu sokuhlukumeza abazali.
They were supposed to maybe to scale down ama marks and then maybe just find a common ground kulokuthi abantwana baphinde ukubhala ngoba kuza attract ama costs amaningi bezingawa expect vele.
Abanye abazali abakhulume lentathelisa indaba yeStudio 7 bathi imali ye engikhoyo kodwa bebengamukela ukuhambisa uhulumende edale ngoba ubefuze akwenze ngomnyaka ophelileyo esenanzelele ubuqili lobu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Kulocwaningo olwenziweyo oluveze ukuba uZulu ufuna ukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende lwehlukaniswe lolwabo kansila ngoba kugcina kungahlolisiswa uhlonzi lwamakhethwayo kumakansila. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku ekwabulawayo.
Ucwaningo lolu olwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo olubizwa kuthiwe yi-Local Government Election Survey Report, The Uncertainty of 2018, lwenzelwe ukuthi kuhluzwe indlela ezingenza amakhansili labomansipala benze imisebenzi ethuthukisa izigaba. Kukhangelisiswa njalo ukuthi ukhetho lwabokhansila lungatshintshwa njani ukuze inhlelo zentuthuko zenziwe ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo ucwaningo lolu luveza ukuthi amabandla ezombusazwe afaka abantu nje abalodumo bengacwayisisanga ukuthi bayenelisa ukuqhuba umsebenzi. Ngakho bakhuthazwa ukuthi baqale bahluzisise abantu phakathi kwamabandla abo kukhangelwa ulwazi kanye lokwethembeka kwabo phambilini kokuthi bamele uZulu. Okhokhele ukwenziwa kwacwaningo lolu uDr. Davison Muchadenyika uchaza lokho.
There were three most important things that were highlighted.
Kulezinto ezintathu eziqhakathekileyo ekhethweni lamakhansela. Okokuqala,
i-community involvement ele 40%, okwesibili i-record of achievement ele 23.3%. Ngakho lokhu sikhangelele ukuthi abazomba ngazwe babe lolwazi lokuthi amakhansela abo lawo afakwe ekhethweni balalo ulwazi ngalezo zinto. Kungalokho nje into lezi eziqakathekileyo zikhangelelwe ukuthi abantu laba abasekhethweni babekwazi ukuthi bafunani, njalo bahlolisiswe ukuthi bayakwazi yini lokuthi balawo ama-qualities lawo afunakalayo ukuthi umuntu abe ngukhansela. Njalo sikhangelele ukuthi ma sokufika ekhethweni lwangu umuntu atsho ukuthi yena kahle kahle ukhangelele ukuthi kwenzakaleni esigabeni ngemva kokubana esekhethi.
Umutsha Denyika uthi abantu abangaphezu kwesilinganiso esifika phose okungamashumi amahlanu ekhulwini i-47% bathi omeya abaqhubi umsebenzi kuhle ngoba abalamandla okwenza umsebenzi. Ngakho bafuna ukuthi omeya babisele ukuthi basebenze ngendlela ababesebenza ngayo kudala.
Some of the key findings include that more than 47% indicated that
omeya abakhona 60% yangkhona ukuthi abalawo amandla, abalalo lolwazi lokuthi baphathe isigaba. Yikho ke ngalolu khetho oluzayo kufunakala ukubana kukhethwe abomeya abakwanisa abalolwazi lokuphatha isizwe, njalo kukhangelisiswe izinto ezinjengalezi ezehlula abomeya abakhona okwakhathi.
Okunye okuvezwe luphenyo lolu yikuthi ukhetho alusoze lube qotho ngoba abayisilinganiso esedlula okungamashumi ayisithupha ekhulwini i-65% abathembi inhlanganiso ebona ngezokhetho izekhi. Ngakho kumele iguqule indlela esebenza ngayo ukuze abantu bayithembe.
I-65% yabantu abathembi ukuthi ukhetho oluzayo buzabe lu-free and fair. Yikho nje abantu bakhangelele ukuthi izethu itshintshe indlela esebenza ngayo, njalo bathembise abantu ukubana ukhetho lolu oluzayo luzabe lu-free and fair. Okutsho ukuthi kona khona izethu kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Yikho ukuze abantu bathembele kiyo ukuthi ngeqiniso ukhetho luzabe lu-free and fair.
Isakhamuzi sakoBulawayo esibale ucwaningo lolu unkosikazi Makaziwe Ncube uthi uvumelana lempumela yalo ngoba ngempela abantu abakhangelisisi ukuthi bakhetha njani okhansela ngenxa yokuthi nxa kuhlanganisiwe uZulu usuka athatheke ngokukhetha umongameli ekhohlwa ngalokho okumthinta kakhulu okwabokhansela.
Mina ngivumelana lokhu lempumela le khona khathesi ngoba kaningi ningisanda ukubona ukhetho lusuba into eyodwa kuhlangana ukuvota, okusuka abantu bephambanise bekhangela ukuvotela ama-president kuphela bakhohlwe ukuthi phansi kulamakhansela. Okusuka kudala ukuthi amakhansela agcine ekhethwa abe ngamasela engakwazi ukuqhuba kuhle umsebenzi, engakwazi ukukhangela izikhalazo zabantu. Ngakho nxa kuyabe kuhlukanisiwe ngibona kungcono kakhulu ngoba abantu sizakhangela ukuthi sifuna ukukhokhelwa ngubani esigabeni, umuntu lo ulungokunganani ukuthi akwanise ukusikhokhela ebantwini. Ngoba lokho ukuthi sikuhlanganise kawani kusuka kube yinto ephambanisayo kakhulu.
Osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo enye yalezo ephatheke ekwenziweni ucwaningo lolu umnumzana Emmanuel Ndlovu uthe ucwaningo lolu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi okhansila abakhethwa ngendlela eqondileyo. Ngakho kugcina kufakwa abantu abayizehluleki, ethi njalo balwenzele ukukhuthaza amabandla ezombangazo ukuthi bakhethe abantu abazakhokhela ngendlela eqondileyo.
Silwenze ngemva kokuba sesinanzelele ukuba amabandla ezombangazwe kawuqakathekisi ukukhethwa kwabokhansila. Ngokunjalo uzathola ukuthi abantu abagcina besiba ngokhansila ngabantu ababehlulekile ukuba ngosenator kumbe ngo-MP and they end up bedumped kuzakhamizi. And as a result kuba lokuganga okuningi, le-corruption lokugcwele egcwele. Ngokungakho besenze ucwaningo lolu ukubana sikhuthaze ama-political parties njengoba sesiye ekhethweni ukuthi mabaqakathekise ama-candidates abafaka ethi local level ngoba izakhamizi kazi zonke zivotele abantu abangasoke benelisa ukuthi babakhokhelele ngendlela eqondileyo.
Ucwaningo lolu lwenziwe emadolobheni ayisithupha eZimbabwe agoqela iBulawayo, iHarare, iGweru, iMashingo, iMtare leChitungwiza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zesigaba seManicaland eChimanimani lamhlanje zibe lesikhumbuzo sikamuyi uRoy Bennett owayengumgcini ngcebo webandla leMDCT. UBennett lomkakhe uHeather babhubha engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwehelikopter ngapha kwelemelika ngenyanga edluleyo. Omunye wabakhuluma embuthanweni lo ngunkosikazi Vena Musukutwa, umntwana kaNduna Mutambara. Kesizwe amazwi yakhe.
Panguwa yawa Bennett vakati batsirane zvema wairesi zvekuti tinzwe news pa VOA ishona kunyangwe pa VOA ndevele ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magetsi kunenge kusina mari dzemabattery tenge tisina saka taizo kwanisa kunzwa pa maradios iwawo nekuti hani ndimabattery hani ndimagetsi.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo sakhulayo ohlala eSouth Africa yena edabuka eZimbabwe. Ya, okwakuqala ungasela igama lakho lokuthi udabuka ngaphe eZimbabwe.
Igama lami uDudu. Ukuzivila kwandlovu ngiya eKZN eZimbabwe.
Kusule isikhathi esinganani khona ngapho eSouth Africa?
Ngicabanga ukuthi ngiye eSouth Africa ngo-2009.
Ngokubona kwakho impilo eSouth Africa injani nxa uqathanisa lekhaya?
Right khona ngoba nje vele silana ngomsebenzi but angeke ngicompare nasekhaya. Yeah, but hayi kuright khona compared to ekhaya for now.
Luhamba njani uhlelo lwakho olwezingoma? Sizwa kuthiwa ungumhlabeleli wengoma zikamasikandi.
Hayi cha, konke kusahamba kahle manje, yize nje kubanzi manyana kuyile indaba, but hayi saqhubu saya ngakhona.
Kungani wakhetha ukuthi uhlabele ingoma zikamasikandi?
Ukuze ngihlabele ingoma zikamasikandi kungoba umasikandi kahle kahle ngihambelana kahle ne-culture yami esiNdebeleni. So ngabona nami ukuthi hayi isingacula umasikandi kuzohambisana kahle ne-culture yami.
Impilo yakhona injani khonapho nxa ukhangela khonoku ukuthi umuntu uyabe thethe engayisiwo wakhonapho eZimbabwe ethathwa ngweSouth Africa, bayaphilisana kuhle yini abantu abayenza njalo?
Ya, bona bayaphila but hey kuba nzima ikakhulu abafowethu baze bethethe eSouth Africa. Hey kuba nzima ukuthi umuntu akhumbule ekhaya, khona kuba nzima nje. Kwabanye bahambela kahle but kwabanye eyakujabulisa.
Njengoba uyatsho wena ukubana abafowenu odade ke abanjengawe bona bakuhambisa njani?
Hayi odade ekhaya asilahli noma nje sizishadiwe umuntu waseSouth Africa kodwa ekhaya nje kuyohlala kulikhaya. But nje kubo baba yikho lapho kuba nzima kakhulu esikhathini esiningi ngoba nje uma ukuthi uthethe mhlawumbe umuntu waseSouth Africa usuke seyakha nalana akasakhumbuli nje ukuthi ushiye abantu mhlawumbe ekhaya. Yikho lapho kunenkinga khona.
Manje abantwana abazalwa lapho baba njani?
Kakhuluma okay ma bengabantwana bakabhuti obviously ngeke bakwazi ukuthi babuyaphi, nabo sebengabalana eGoli. So kuba nzima khona, indaba enzima kakhulu leyo. Kuba nzima.
Sizwa abanye besithi ubunzima budalwa kakhulu ukuthi babe bengekho malume o-anti labanye abanjalo kokuthi labo babe bethathene bagcina besiba lenkinga zokuthi nxa kulokunye abaphoqane ngakho kuba nzima khonapho.
Hayi khona kuba nzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu uma ukuthi mhlawumbe sowushadiwe lana, obaba nabo aunties bashiye emakhaya ngisho. So mase ngishadiwe mina lana kuba nzima mase nginenkinga nami ukuthi okay mase nginenkinga ngibikela bani-ke ngoba kufana nokuthi ngisemzini. So hayi kuba nzima kakhulu.
Manje ubona njani elakusasa nxa kuyukuthi abantu bayaqhubeka belokhu besuka eZimbabwe besizosebenza eSouth Africa?
Hayi mina ngokubona kwami kunzima kakhulu, especially ma nabasekhaya nabo sebebuya sebeshiya eZimbabwe. Kuba nzima kakhulu. So mina ngesifiso sami bengisisa sengathi mhlawumbe kuze kube ngcono ukuthi mhlawumbe nathi sigcine sesithathiwe lana, sesihlala lana, ukuthi ekhaya kulunge nathi sibuyele siye emakhaya, ikukuthi yonke into ihambe kahle.
Lo-ke bekungunkosazana Duduzile Ndlovu ohlala eSouth Africa, yena edabuka eZimbabwe, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi, yena othi usesungule uhlelo lokunika abantu ukudla phakathi kwedolobho lakoBulawayo. Ulolunye njalo uhlelo lokugezisa izambuzi. Lizakhumbula ukuthi unkosazana Muswaburi ukhankasela ukumela iBulawayo South edalele iPhalamende kukhetho oluzayo. Siya kwamukela kuhlelo.
Alright.
Luza qhubeka njani uhlelo lolu lokunika abantu ukudla?
Isikhala siyabe sithekwa zihanjiswa emamakethi, siyaphakela abantu besidla besutha, sihambisa kwalaba abantu abangela kudla. Ubabona ukuthi bayagqibeka, bayazama labo ukuthi impilo zabo zihambele phambili. Njalo ngike ngaqalisa ama-program okuklina ama-toilet. Into eqakathekileyo kakhulu ngiyokuthi ngifundise abantu bomphakathi ukuthi i-toilet ayiklinwa kanye. Kufanele i-toilet iklinwe kakhulu. Kusiya kangcono kuqalisa ukubhadalisa ama-R1 umuntu uthathe R1 ngaleyo uthenga ama-detergent. So more than ukuhamba nisiyaklina ama-toilet, ngilokhu kuhamba nisiyabafundisa ukuqakatheka kokuhlala indawo yabo ihlanzekile, and okuqakatheka kokuthi singalindi amakhanseli ukuthi abuye ezosiklinela. Kungcono ukuthi siziqalele phansi siziklinele. Sithatha njalo ama-program onalawo ezikolweni. Ezikolweni kuyabatshengisa ukuthi hhayi, lingabe lingela bhajethi yokubhadala abantu bokuklina, kodwa thina njengomphakathi siyabuya sizoliklinela. Njalo silokufida abantwana ezikolweni, abantwana abadubekayo, abantwana ababuya bevela endaweni emulini ezingatholiwe. Sizaqhubekela phambili ngama-program okuphekela ama-underprivileged. Lokho hhayi into vele yi-program esingasoze sayiyekela ngoba iqakatheke kakhulu.
Leana uthenge isitshwala emakethe, siyabe sitshetshwa ngani? Njalo lizakhetha njani ukuthi lo ngoswelayo lo ngozuzayo, njengoba abantu abaningi bevele belamba?
Into eqakatheke kakhulu ngeyokuthi i-situation yomuntu awungeke uthi ukuthi hhayi yakho ingcono ekalowo ayikho ngcono. Into eqakathekileyo ukuthi babone ukuthi hhayi kulo muntu osizwelayo osibonayo ukuthi sifuna ukudla. Silokwethemba umphakathi. Umphakathi ukuthi uzicazulule wona wodwa ukuthi hhayi, mina lingawari ngami isithwala ngilaso. Mina lingawari ngalo mntwana ngiyamgcina mina ngokwethembana komphakathi. Ngoba nxa bengehlile ukubathemba, labo bengehlile ukungethemba, kusitho ukuthi i-relationship esizama ukuyakha ku-parliament iyabe ingekho vele. Ngoba into eqakathekile ukuthi bangethembe, lami ngibe thembe, so sisebenzisana njalo.
Imali uyithatha ngaphi yokuqhuba lezi nhlelo?
Imali ayikho. Imali yokuthenga ukudla iyazi ukuvela emphakathini. Kulabantu badonethayo and angithathi mali prior to the event. Into engiyenza ukuthi ngiyabizela ukuthi mhlaka lokho siyahamba siyephela. So abafuna ukungisiza ngalolu hlelo bangangifonela kumbe baletha ukudla. Enye into eqa ukuthi siyapheka, siyahamba emamaketi khona lapho eBulawayo, sicele kwabalimi ukuthi sicele amakhabisi, sicele amatamatisi. So bayasinika, they've been very helpful. They always want to help such causes.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo imalapha interview yethu.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Vimba Ishemu Swaburi okhankasela ukumela ibulawayo South edalele parliamente. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile Mhlanga. Okwezemidlalo, wayengumdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwe emathuneni eWest Park edolobheni lakoBulawayo izolo ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
UMaradzike udlule emhlabeni ngolwesibili olwedlileyo ngemva kokugula okwesikhatshana. Udadewabo uKhoseni uthi umthethe ibhintura ngemva kokuzwa ukuba akezwa kuhle wamletha koBulawayo lapho abamuse khona esibhedlela sempilo okuyilapho aphelele khona.
Mina kungithinde kakhulu ngoba vele azange ngigule isikhathi eside. Thina emolini sibe singu-6, 3 boys, 3 girls. Yena wayengowesi-4. Uyalandela mina ngemva kwami. Ngikade sengubhuti sibili, kade simkhangelele sibili, simtshela isikhalazo zethu zonke, sincedisana.
UMaradzike uqale ukudlala ibhola edolobheni leKwekwe lapho akhulela khona edlalela iqembu labasakhulayo leChrome Stars. Wasuka lapho wadlalela iqembu leLancashire Steel njalo ubelilunga leqembu leLancashire elaphakamisa inkezo yeMadison Trophy ngomnyaka ka-1999. Ngaleso sikhathi ubelilunga leqembu labaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngokuthi ngama-Young Warriors. Ngomnyaka ka-2003 uMaradzike uze koBulawayo ukuzodlalela iqembu leHighlanders, kwathi ngo-2005 usuke waya kuqembu leMwana Afrika lona elalidlala kusigaba seZifa Northern Region Division 1 lapho afike waba ngukapteni walikhokhela ladlala kusigaba sePremier Soccer League. Kuqembu leMwana Afrika uphakamise inkezo yeCPZ Cup kanye leNestle Charity Cup, njalo uphatheke kumncintiswano weCAF Confederation Cup engukapteni weqembu elalilabadlali abagoqela uThomas Sweswe, uLavumo Magwabarara, uThendai Mwarura, uChipo Tsotso, uBlessing Gumiso kanye labanye. UTsotso ube ngomunye abakade bethwele ibhokisi lomufi, njalo uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMaradzike.
UKosta sihlanganise sonke kuHighlanders. Ube ngumuntu oright. UKosta wasuka waya kuMwana Afrika. Nangabe suka ngabe ngimlandela sadlala sonke kuChampions League. Asilahlekelwe ngumuntu wesibili, ade ngumuntu wabantu encourage kakhulu.
Ilunga leqembu labaqeqeshi labakhokheli bamaqembu omdlalo wenguqu elaziwa ngokuthi yi-soccer update usubuyile Khadebe uthi yena wayengumlandeli omkhulu kaMaradzike njalo ulusizi kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
Mina ngangiyifane kaCoster. UCoster ngimazi esadlalela iHighlanders. He then went Mwana Afrika. It also happened ukuthi mina nga-transfer from here home mine ngaya ku-sister mine yethu eMazolo. So njengefane iHighlanders, me having uCoster ngale, he was more like a mini Highlanders to me. We were close friends. And when I heard ukuthi he has passed on, to me it's so touching because that relationship that we had, it's something okokuthi kwangenza ngamthatha as a brother. And even the wife, his first wife uNasheron, they knew they had u-aunt eMazolo.
Iqembu le-soccer update liphathise imuli yakoMaradzike ngemali yedlula amakhulu amathathu. Ekuthiyeni kwakhe ukudlala ibhola uMaradzike ubesengumqeqeshi njalo ke waqeqesha iqembu leTrojan Stars walingenisa kusigaba seNorthern Region Division 1. UMaradzike ubeseleminyaka engamachumi amane lanye yokuzalwa njalo uthiye abantwana abahlanu uSharon, uTafadzwa, uNeika, uTinevimbo kanye loCraig. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okay. Le
Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Vuka maulele sesilugqiba ke uhlelo lothulo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ingxaba nqoza iphakathi kwebandla leMDCT iqhubekele phambili kudonselwana amandla phakathi kwamsekeli kwabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri. Kukhunjulwa owayesiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Roy Bennett eChimanimani. Lilale igama nguChris Gand.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.